manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri chikunguru 25 2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC
tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC.
Neni jonga kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Imwe nhengo yeMDC inotungamirwa navamugenzvangirai inopisirwa dzimba dzayo kumazowe.
Vagari vekumasvingo vanoti vari kunonga svosve nemuromo sezvo vasina mabasa akavimbiswa nehurumende yeZANU-PF.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko voendeswa kumataredzi mhosva zvitevera mashoko avakataura muna kukadzi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimba dzenhengo yeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai munharaunda yemazowe mudunhu remashonaland central dzinonzi dzapiswa nhasi nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Nhengo yeMDC inogara bhukure kwanyachuru kumazowe vatendai nyachuru vanoti musha wavo wapiswa usiku hwanhasi nevavari kufungidzira kuti inhengo dzeZANU-PF Vanyachuru vaudza Studio 7 parunare vari kumazowe kuti midziyo yavo yose pamwe nembatya zvatsakatikira mumarime emoto zvichitevera kupiswa kwaitwa dzimba dzavo nhatu dzehuswa vaenderera mberi vachitikana chokudya havasisina sezvo ivo nemhuri yavo vangosara vaine nhumbi dzanga dziri pamuviri yavo vanoti kupiswa kwaitwa uku kwaitika mambakwedza varere vakazokwanisa kubuda mumarime emoto aya zvichakadai vanyachuru vanoti vari kukumbira bato ravo reMDCT pamwe neveruzhinji kuti vavabatsire kuti vakwanise kurarama uye kunotora matsamba ekuzvarwa nezvitupa zvinonzi zvatsvirawo mudzimba dzapiswa idzi mutauriri weMDCT vaobert gutu vashora kupiswa kwaitwa musha wavanyachuru vachiti zvavaipachena kuti sarudzo dzegore rinouya dzichange dzizere mhirizhonga zvaitika izvi zvinoyewo apo mutungamiriri webato reZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika varobert mugabe vakakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitange kuzvindikita wese anenge aita mhirizhonga muzita rebato ravo vasati vamuendesa kumapurisa asi vagutu vati zviri pachena kuti vamugabe ndivo vari kukurudzira mhirizhonga munyika
tinoziva makore mashoma pfuura vamugabe vakabuda pamhepo vachiti ivo vane madigiri eviolence vachitivo zandeiropa saka matauriro avakaita vari kumadhependenzi enorth kuri pane musi wechishanu vhiki yapera kwanga kuri kutokushidzira nekutopa mayouth ezanu nevamwe vanhu vanotsigira zanu vanoda zvemusindo kuti vazive kuti ha iye manje matopiwa mukana mapuwa kuahead nemukuru wepati yavo nemukuru wenyika kuti itai zvamunoita murovai vanhu pisai dzimba urayai vanhu bhinyai vanhukadzi hapana zvamunoitwa
Vaimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika avo vari kufanotungamirira bato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vashora chiitiko ichi vachiti vose vari kuita zvemhirizhonga vanofanira kuziva kuti mweya wengozi unobata aipara kwete anenge atuma
chenjera kuti ari kukutuma izvozvo tsaona nedambudziko rekunge mhepo dzasimudzwa neupenyu hwaunenge waparadza zvinouya kumuri yako uye imi sevatungamiriri munotuma vana kuita mabasa akadaro utungamiriri wenyu huri pai unozvinzwa zvichinakidza here kana kuti vamwe munenge muchizviitira mishonga yekuti hofisi dzenyu dzisimbaradzi ndapota vana musabvumirwe kuita mabasa euori mabasa achakusiyai maanengozvi kumhuri dzenyu iwo vakutumai vagere zvakanaka.
Zvichakadai, vagutu vakumbira masangano akaita seSADC, African Union, pamwe neUnited Nations kuti atore matanho nepamusana pemhirizhonga inonzi iri kuitika munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Izvo zvinhu zvinotishungurudza zvongotaridza kuti kwatakananga uko kuelection ya 2018 kuchanetsa zvatotaridza kuti mviro yeviolence yatotanga. Zvaakudai izvo zvatogara tichitaura kuti vakuru vakuru veSADC, vakuru vakuru veAU uyezve vakuru vakuru veUnited Nations pachezvayo ngavaongororewo vaone kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe hazvisi kufadza. Nokuti election yegore rinouya zvatotaridza kuti vanhu veZanu vatanga zvavanogona zvemusindo, zvechibhanditi, zvehuneyanya, ndozvavakiita.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa, amai cheri ticharamba kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Kupiswa kwemusha wavanyachuru kunouyawo apo bhawara vaElias Mudzuri, vanove mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, rakapiswa svondo rapera uye mumwe kanzuro webato iri akapwanyirwawo mudhuri wemba yake pamwe nemahwindo mumusha wekuwadzana muno muHarare svondo rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Varume vatatu vemuHarare vakasungwa kutanga kwemwedzi uno vachipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa vatokumopiri mumhirizhonga yekurwisana kwemapurisa nevanotengesera mumigwagwa vadzoka zvakare mudare repamusoro. Umwe nyaya yavo yekukumbira kubvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso yanga ichinzwikwa. Gweta riri kumirira vaBarnabas Mwanaka, vaEdmore Mushubi pamwe navaDarlington Madzonga vatonderai bhatasara veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti mutongi wedare Justice Priscilla Chigumba vati vachatora mutongo wavo mangwana. Vachuchisi vanonzi vanga vachikurudzira dare kuti rinyime varume vatatu ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti vanotyira kuti vanogona kutiza munyika sezvo vakatarisana nemhosva hombe kwazvo. Vabhatasara vanoti dai varume ava vaida kutiza munyika vangadai vakatiza kare sezvo vakanga vaine mukana mukuru kubva panonzi pakaparwa mhosva kusvika pavakazosungwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navaBhatasara pamusoro penyaya iyi.
Tare harina kutaura zvikonzero zvekuti sei mutongo uchazogurwa mangwana, asi ndinongofunga kuti pada pamwe basa rinogona kunge rakawandira dare. Tinoda kuti zvimbowana taimu yekuti rozogura mutongo, nekuti isusu mapepa edu atakaendesa kudare acho akati kurei, nekuti tanga tiona kuti nyaya iyi asi nyaya diki uye kodzero dzevaruma zvekuti vange vari kunze inyayawo huru kwazvo. Saka inoda kuti inatsoitwa nemazvo muchitaura mitemo yacho inodiwa zvinozoita kuti mapepa acho anga achiita kuwanda nekureba.
Tinonzwawo mapurisa akanga achiti ane umbo waakwanisa here unge uchiratidzwa mudare.
Umbo ihwo tiri kungoita hwokungonzwawo. Mapurisa takavanyorera tsamba isusu tichiti tinokumbira kuti tione umbo hwamuri kutaura, asi izvozvo hazvina kana akambozviteerera. Nhasi patauya kudare umbo ihwo panga pasinazvo. Nemhaka yeizvozvo uye nezvimwe zvinhu zvatakataura isusu muchikumbiro chedu, ndine chivimbo chikuru chekuti vakomana ava mangwana vanopiwa zeo kune dare rehaikoti.
Tanzwa kuti vachuchisi vanenge vari kutyira kuti varume vatatu ava vanogona kutiza kana vakapiwa mukana wekubvisa mari dzechibatiso. Imiwo semagweta avo ndezvipi zvamaisawo pamberi kuti dare rione zvinoita kuti vape mukana varume ava kubvisa mari yechibatiso?
Isu takaudza dare kuti hazvigone kuti varume ava vatize vachitiza nyaya iyi yekupomerwa yavanoti inyaya yekumbirita, nekuti vese vanotaura kuti ivo vakanga vasipo panzvimbo yakaitika chitiko chakadai so. Ende munoona kuti nyaya iyi inonzi yakaitika musi wa29 June, nevaBarnabasi Mwanaka vakazosungwa musi wa8 July, ava vairi vamusubi navamadhonga vakazosungwa musi wa12 July. Tese apa vakanga vaine mukana dai vakanga vachiziva kuti vakapara mhosva vangadai vakatowana mukana wokutiza.
Vanga vari vatonderai bhatasara gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7.
Magweta, emtungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai, aende samtedzeri wemtungamiri wenyika vapelekezera mpoko kumatare achiti vakasvibisa zita ravatsvangirai apo vakataura pane penyu reZBC muna kukadzi vachiti vatsvangirai vainge vairine chekuita neurongwa hwekuda kuuraya vaive mutungamiri weZapu mushakabvu Joshua Nkomo. Magweta aya atiwo haasi kufara nemashoko avamupoko ekuti vatsvangirai vane chekuita nekupondwa kwevanhu munguva yegukura hundi yakaitika kumakore ekuma 1980. Rimwe remagweta avatsvangirai vaChris Mike vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vamupoko vapiwa magwaro ekuti vave kuendeswa kumatare.
Nyaya iripo ndeyekuti isusu semagweta avatsvangirai tatumwa navo vatsvangirai kuti tigadzirise nyaya yekunenedzerwa kwavakaitwa navamupoko mutevedzeri wemutungamiri wenyika mazuva mashoma apfuura. Zvichinzi izvo vatsvangirai vanga vaine chekuita nemhosva dzakaitwa panguva yegukura hundi. Saka isusu semagweta avatsvangirai takaendesa tsamba kumahofisi avamupoko tichivatsanangurira kuti mashoko avakaburitsa avakaudza vatapi nhau negurumandira reZimbabwe ndiye manyepo. Nokudaro vanofarira kuti vatsanangudze nekukumbira regerero kuna vatsvangirai ivo vamupoko vachibvuma kuti mashoko avakafambisa haana umbo zvakare haana kukodzera nekuti zvose zvavaitaura pamusoro pemafambiro akaita gukura hundi tichienderana navatsvangirai zvanga zviri zvemanyepo.
Matimanzwa here kuti mhinduro kubva kuna vamupoko?
Takamirira mhinduro kubva kuna vamupoko takavapa mazuva mashoma shoma yekuti vatipe mhinduro kana vachinge vatadza kupa mhinduro kana kuti vapa mhinduro isingafadze tinenge tava kukwidza nyaya iyi mberi zvikuru sei kuenda kumatare edzimhosva tichikumbirawo ruenzaniso kubva kune vatongi vemumatare edzimhosva.
Ko kungokumbirana ruregerero vanhu vakaenda mberi nebasa hazvikwanisiki here?
Izvozvo ndo zvinenge zvakanaka, ndizvo zvinovaka nyika. Chinodikanwa mukurarama kwatinoita ndechekuti anenge akanganisa abvume kukanganisa kwake okumbira ruregerero nyika yoenderera mberi tichitarisa nenhau dzakawanda chaizvo dziri kunetsa nyika ino dzakati kurei asi kana tatadza kuwana kukumbirwa ruregerero ikoko zvinenge zvichiratidza kuti vamupoko ava havasi kuona kushata kwemashoko avakanga vataura.
VaChris Mike ndiro gweta riri kumirira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanga vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vaitungamira chikwata chevechidiki vatanhatu vekuBurundi vakatsakatika svondo rapera muWashington DC vanoti vabereki vevana ava vanenge vasiri kumboratidza hanya nekutsakatika kwavo vachifanira kunge vaiziva kuti vechidiki ava vakanga vasiri kuzodzokera kuBurundi. Vabereki vevana ava havasati vambotaura nezvenyaya iyi nezvenyaya yekutsakatika kwevana vechikoro ava avo vakatiza musi wa18 Chikunguru apo vakanga vari muguta guru reWashington DC muAmerica kumakwikwi ezveumhetura hwemagetsi eFirst Global Challenge.
Gwaro rine chekuita nemusangano pakati pevari kurwisana muLibya rinoti mativi ose ari kurwisana munyika iyi ari kutarisirwa nhasi kutambira zviga zvekumiswa kwekurwisana panhaurirano dziri kukokerwa nemutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron. Mutungamiri wehurumende yeLibya vaFayez al-Sarraj nevavari kurwisana navo vanove mukuru wemauto vaKhalifa Haftar vachasangana navaMacron nhasi masikati apo vanogona kunyorerana pasi gwaro rechibvumirano cherunyararo.
Banga Reserve Bank of Zimbabwe raburitsa mashoko nasi anoratidza kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zviri kuramba zvichienda kumazeva ndadzoka. Izvi zviri kuonekwa kuburikidza nemari yakawanda iri kukweretwa nehurumende kubva kumabhanga emunyika, kushomeka kwemari iri kukweretwa nevemabhizimisi munyika, uye kushayikwa kwemari mumabhanga zvopa kuti vamwe vanhu vashaye chivimbo nemabhanga acho. RBZ inoti mari yakweretwa nehurumende kusvika pari zvino yave kusvika pamabhiriyoni manomwe. Nekushomeka kwemari munyika, kunyangwe hazvo pakaparurwa mabond notes, RBZ inotiwo vanhu vakawanda vave kushandisa real-time gross settlement transaction kana kuti RTGS, asi vaimbova gurukota rezveupfumi uye vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vayambira kuti zviri kuitwa nehurumende izvi kuzvisikira moto muziso. Vabiti vati mumabhanga hamuna mari zvopa kuti pashandiswe RTGS iyi.
Chinamasa akatora mari yemaRTGS, akatora mari yemanostro account, akarana inonzi overdraft, yaari kuti ye overdraft yavakadzi neIMF. Musaite izvi, zvinokudonhedzai. So ndopabva dambudziko resaba. Zvino vanhu vafoswa manje kuti vosevaiva sei? So vazhinji vanhu vaane tumadebit cards kwaakupiwa mahangman ya. So vanhu vaakushandisa madebit cards. Saka pamakushandisa madebit cards kwaikuyewa kwaakucreata hot air, because chiri kuitika pamukoma blessing ndechekuti munhu akaenda nekakadhi kake kusupermarket hakuna mari iri kutransfer physically. It's just a transaction, ingori mira account. Saka bank rinongonyora kuti muaccount mako maane $40 kuna muzvina wegaraji mako magumane $400, but $400 ya hakuna. So what does this mean? It means kuti hurumende yakuita ponzi scheme, hurumende yakuita pyramid scheme, because pyramid scheme ndo iyo yekuti munorama muchibhedha but mari isina isipo. Kana zvazodonha vanhu vanozosafa vozokwara. Imi kuAmerica makaiona mugore ra2007 kusvika 2009.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotiwo kukwereta mari kuri kuitwa nehurumende uku hakuna kunakira nyika.
Zvinoratidza kusarongeka, zvakare zvinoratidza humbimbindoga, nokuti mari iyi iri kutorwa haisi kuenda kune zvinhu zvinoita kuti upfumi hwenyika huwanduswe. Imari iri kuenda kune zvinhu zvisingasumudzi nyika, zvinhu zvakaita sekubhadhara vanhu mari, poshaika mari inobatsira kuti zvakaita migwagwa, magetsi, njanji nezvimwe zvakadaro zvinobatsira kuti nyika iende mberi. Hazvichaoni mari nokuti hurumende inenge ichitora mari iyoyo ichishandiswa kuti tidye. Zvangofanana nekudya mbeu.
Ko, mari iri kukweretwa nehurumende iyi inobva kupi chaizvo kana vemabhanga vachiti havana mari? Dr. Kanyenze vanopindura.
Zvinoitika pande zvokuti mari dzevanhu dziya dzanga dziri mumabhanga ndo dziri kukweretwa, kana makashandisa izvi rekuti kukwereta. Tine tiri kutorerusa zvedu kuti kukwereta, asi kutora kungoshandisa simba rokungoti taakutora sehurumende nokuti tiri kuda kuti tibhadhare zvinhu zvedu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce, Valaxon Zembe, vanotiwo nyaya yekuti hurumende iri kukwereta mari yakawanda yave kuomeserawo vemabhizimisi vanosara vasina kwekukwereta.
Mutengo wacho wemari uchakakwira zvikurusa. Mepo wakadzikiswa iye zvino kubva kuma 15% iye zvino zviyadzika ya pa 12% zvichidzika kuenda panana 10%, asi ichakakwirisa zvikurusa tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzezveupfumi munyika nenyaya dzemabhizimisi.
Kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti hurumende haifaniri kukwereta mari, gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti hurumende hakuna kumwe kwainokwanisawo kuwana mari, sezvo isingakwanise kukweretiswa mari nemabhanga akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank. Hurumende inoti izviri kukonzerwa nenyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe, asi veIMF neWorld Bank vanoti hurumende yeZimbabwe iri kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo.
Vagari vakawanda vekumasvingo vanoti vari kunonga svosve nemuromo kuti vararame nepamusana pekushayikwa kwemabasa muguta ravo. Vamwe vanhu ava vanonzi vari kunonga marara kunzvimbo inorasirwa marara nekanzuro yeguta ravo, vachigeza zvinhu zvavanenge vawana kuitira kuti vagozozvitengesa. Gandre Maramba anotipanya inotevera.
Vagari avo vanosanganisira vechidiki, vakuru pamwe nemadzimai anenge akatakura vana kumusana vachienda kunonhonga zvinhu zvinenge zvaraswa. Studio 7 yashanyira nzvimbo inorasirwa marara nekanzuru iyo iri kumavirira kwemusha weRunyarara West ikaona vanhu vari mubishi kunonga zvinhu vasina zvipfeko zvinokodzera zvakaita semajombo, magirovhos pamwe nemamaski. Mumwe wevanhu ava amai Slivia Makurwe avo vane vana vatatu vanoti kumukira kunononga zvinhu izvi kuri kuita kuti vakwanise kuchengeta mhuri yavo uye vaendese mumwe wevana vavo kuchikoro uyo ari kuumba nenyaya yekutadza kubhadhara mari yechikoro.
Atinonga zvigubhu, magaba edovi, magaba ekobhura tichitengesera vanotenga vanobika zvigubhu zvacho. Pamwe pavhiki unokwanisa kushanda unokwanisa kuwana $10 kana kuwana 5 zvosiyana siyana kuti nhongo wangu nongo zvakaita sei. Nevana vatatu vanoti ane 5 years anofanira enda zero grade ana mari ndakangogara naye kuno. Ina anototoreswa chitupa ndakakurira kwamai handitorina zvakakwanira zvotiningati ndingazvimirira. Anaotoreswa chitupa nabepi ndongoraramawo ndiri munhu anongoraramawo achingoitawo zvokunonga.
Mumwe wanoita basa rakadai ambuya Tatinda Murambiwa vanoti dambudziko ravo iri riri kukonzerwa nehurumende yeZANPF iyo iri kutadza kugadzirisa upfumi hwenyika nepamusana pekutadza kutonga zvine jekerere mukati.
Yakaitisa kuti titsvake marara kuno kumabhini. Saka hurumende yedu dei iri hurumende inowisisa dei ichiindisa vana kumabasa. Yavhura mafektori ose vana vachiwana mabasa. Asi vakavharisa mafektori ose kuti vana vedu vashaye mabasa. Vana vedu havana zvavachaita. Vangova vana kungogara mudzimba. Isu vabereki tisotambura nokutsvaga mari. Ndiri kutengesa zvigubhu une maplastiki nezvimagaba zvimakeni kuti ndiwane mari yekuti vana vawane mari yekudya mumba.
Mukomana wechidiki ozwa kuti Mupambiwa anotiwo inyaya yenhamo zvayo asi utano hwavo huri panguva yakaoma sezvo kumarara uku kuchiratidzwa zvinhu zvakasiyana siyana izvo zvinokonzera zvirwere zvakawanda.
Utano ndobva ane risiki nenyaya yekuti mune zvinhu zvakawanda zvimwe zvinogona kubaya kana mainjections anobva kana kuzvipatara anenge ari mumatishanda umu tinonga zvigubhu nemaplastiki iwowo. Saka tachitarisira kuti otherwise kana dai taikwanisa kuti wanewo kana maprotective clothes akafanana kana magloves nemasafety shoes kana majombo otherwise zvive zviri nani.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vanononga zvinhu kunorasirwa marara vane njedzo yekubata zvirwere zvakasiyana siyana kana vachiita basa ravo vasina kupfeka shangu dzinokodzera uye zvipfeko zvemumaoko kana kuti magirovhosi. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanhu ava vanofanira kunge vaine mamaski kuitira kuti vasafeme mweya une tsvina uyu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemabasa mumasvingo amai Shuvai Mahofa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vari mumusangano. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti hurumende inofanira kuita urongwa hwekumutsidzira maindastry ayo akavharwa nepamusana pekutadza kwehurumende kuronga zvinhu zvine ungwaru. Nyanzvi idzi dzinotiwo hurumende inofanirwa kuita mitemo ine chekuita neupfumi kuitira kuti mitemo iyi ikweze vekunze vanoda kutanga mabhizimusi munyika izvo zvinozoita kuti mabasa awanikwe. Payaitsvaga rutsigiro muna 2013 ZANPF yakati yaizoita kuti munyika muve nemabasa matsva anosvika mamiriyoni maviri. Asi izvi hazvina kuitika sezvo zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvevashandi zvisina mabasa munyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mamwe masangano vechidiki anoti ari kufara nekupinda mumakwikwi esarudzo dzegore rinoya kwevamwe vechidiki vanosanganisira Muzvare Vimbaishe Musvaburi naMuzvare Fadzai Mahere. Muzvare Musvaburi vakazivisa svondo rapfuura kuti vachakwikwidza musarudzo yemiriri weBulawayo South mudare reparamende vakazvimirira voga. Ukuwo Muzvare Mahere vanoti vachakwikwidzawo kuMount Pleasant. Tungamiri Nkomo Studio 7 abata vaItai Mashakaire vesangano reZimbabwe yadzoka kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Isarudzo yakanaka iyo yavari kutora yekugoni kupikisana nayo kana kushora. Zvinoratidza kuti wechidiki wakunyatsoona wanenge vachifanira kubva vachienda. Saka tinovaumbirira maoko ngavapfuurire mberi, tinovakurudzira.
Zvavaita izvi vamachakaire muri kuona zvichiitawo here kuti mapato ezvematongero enyika akaita seZANUPF neMDC awanikwewo achisarudza vechidiki achivapa mukana wekuti vange vachikwikwidza musarudzo idzi?
Ya, ndinotoona kuti chitori chisero chapiwa mapato ezvematongerwo enyika kuti kana vangu vari kuda kuvharira vechidiki kunze, vanofanira kunyatsotanga kuona vogadzirisa patsva kana vaine humwe urongwa vangu vainahwo ina vechidiki mukati. Tanga izvozvo. Kana vangu vasina ngavachitotange izvozvo kutodadzirisa kuti zviite zvakanaka kana vachida kuramba vari relevant mupolitics danhasi. Toda kwekuti vechidiki ndovazhinji. Ndo vane deciding vote pamasarudzo atakataurisana aya 2018. Saka vavanogona kuunza vazhinji chaizvo kuti vapoterese rokoto ripi zvaro rinenge rasarudza kuti ritsigirwe rikwikwidzise vechidiki.
Pane vamwe vari kuti kukwikwidza sarudzo muZimbabwe munhu ari nhengo yakazvimirira yoga. Zvinoti netsei nekuti vanhu vakawanda vanotsigira mapato ezvematongero enyika. Muri kuzvionawo sei izvi?
Chokwadi chete kuti munhu atinda kukwikwidza ndakazvimiririra. Pane machallenges akati wandei nekuti vanhu vanozotarisa kuti kana tikakusarudza vakazvimiririra unenge uchizoripota kunani madevelopments anenge atidiwa munzvimbo unenge ndowakamirira acho maresources anotiwa unenge uchizawana kupi. Saka handioni zvichinyanya kukurukirika paaspect yekuva independent candidate asi pakuti ndevechidiki zvakanaka chaizvo.
Vaitai Machakaire ndevesangano reZimbabwe yadzoka vanga vachitaura vari parunare muHarare natungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tiri kutaura nevamwe vechidiki vanoti vachakwikwidza musarudzo dzegore rinouya vakazvimirira voga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Ntungamiri Nkomo.
Iye zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paVOA Shona Facebook pamwe nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tangati nehurukuro namuzvare Jeki Ngarande avo vanga vari kuita ivo chirongwa chekupa zvekudya kuvana vanogara mumigwagwa nevakuru vanogara mumigwagwa asi vakamiswa svondo rapfuura vachinzi ivo nemapurisa havana police clearance. Ngatimbonzwai kubva kwavari.
Ndinonzi Jacqueline Slovindika Ngarande. Ndini ndakava nepfungwa yekuti tiite nguva inoyi chando sekuziva kwedu kwese kuri kutsonhora. Tine hama dzedu dzinogara mumugwagwa, tina kwekugara. Hama dzedu, vana vedu vakabva kumamisha vachiuya kuzogara mumugwagwa nokuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Naizvozvo ndakaita chirongwa chekuti tikwanise kuvapa chikafu makuteni ega ega, chikafu chinodziya. Zvinoitika kuZimbabwe kunoko kana uchida kuita mutambo wekuti panoungana vanhu mugutsa unofanira kunge uine police clearance. So mapurisa akaramba kundi renewira police clearance nenyaya yekuti vakuti matikidzi vari kuzorwa kana mapedzo kuvafida. Saka in other ways you are actually encouraging them to leave home and come to the street because they are getting free food. And vari kutowana simba rakawanda rekuzoita musikanzwa mudhorobha kana mavapa chikafu. That's why they refuse to give me the license to proceed with the street food. As nezvi andiku kunyeperai city councilka yekenge yatondipa clearance to proceed with the street team, but mapurisa akaramba. Handikwanise kuti ndiende against mutemo wemapurisa nekuti patinoungana tichipa vanhu tika panogona kurwiwa mumwe munhu akabayiwa nebanga. At the end of the day nyaya inozomboperera kumapurisa. So zvinenge zvakanaka kuti ndikwanise kushanda ndiine mvumo yemapurisa. Saka nokuda kwekuti varamba nemvumo hadina zvimwe zvandingakwanise kuita. Chandakutongoisa iblanket drive.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Junga Kandemiri, Toti Murari Zakanaka Vatere, Tokusiyamina Chris Gande.
So we see